pechayo so kwete maamerika chese asi pasirose takatarisa kukurudzirwa kwavakadzi nokukwanisa kwavo kugona kushanda basa sokungogonawo kunoita varume saka bhanga rinoramba bhanga mahombe muno maamerica City Group radoma vajane fraser kuti vave iye mutungamiriri muno watinotiye purezidendi webhengi iro riri unenge achiona nezvinoitika kunyika dzinobvira kuita 19 mune zvakawanda wanda zvinoendera zvana technology zvakasiyana siyana.
Mukuvapa basa guru rakadai, City Group yakaonei pana amai Fraser?
Zvavavona mudzimai uyu handizvokuti mudzimai chete kana kuti pashaikwa wechirume, asi kuti vavona umbowo hwake hugona basa, umbowo hwake hwokudzidza. Munhu wakadzidza chose kuBritain, uko akadzidza kuchikoro chinomukurumbira muno maamerica inonzi Harvard Business School, kwaakazoita digiri rapamusorosoro masters yebusiness administration, achibva achinge achishanda kuzvakawanda wanda asati azouya kuCity Bank, kwaakazoita chief executive officer wamamwe mapato ari mukati mebhengi, nokuzokwiridzirwa ike zvino kuva iye mukuru mukuru president.
Izvi zvinorevei kumakambani mazhinji, zvinotiratidzei?
Zvinotiratidzavo isu kuti vakadzi vanogona kukwikwidzana pangava pachavo ivo vachikwanisa zvokukwidzana navarume zvekare vachitokunda varume vacho. Saka kuvanasikana vangava vari pasi rose vanogona kunge vachizvitarisira pasi uyu mudzimai wazvisumudza ega akazosumudzwavo kuita mukuru webhengi, achiratidza kuti aiwa isi vakadzi tinozvikwanisavo zvinoitwa navarume kusumudza bhanga kana nyika chaiyo.
Kuti munhu adomwe kuti ave mukuru webhanga guru rakadai, chii chavanenge vachitarisa, chii chavanenge vachitsvaga pamunhu wakaita unenge ane chinzvimbo chakadai?
Nguva dzose vanotarisa zvinhu zvitatu zvinobvira izvo. Chokutanga vanotarisa dzidzo yemunhu kuti wakadzidza zvipi, vagotarisazve zvaanokwanisa kuita vachitarisa zvaakaita atinoti maskills aya, kuti chii chaanokwanisa kuita, chii chaakamboita, umbowo hwezvaakaita ndo hupi. Vozotarisa zvese chitatu nechokuti experience yei, kuti wakamboshandepi, wakamboita zvipi. Saka zvinhu zvitatu izvozvo, education, kuita maskills, kuita experience, ndizvo zvinotariswa kuti vazoona kuti uyu munhu unokwanisa apa. Tikatarisa mai Fraser ava, tinoona kuti ndomumwe munhu wakatombodomewa 2014 na 2015 pakati pevakadzi vari the most powerful mune zvamabhizinesi, vakazoitiswazve ivo number one mukadzi wokuti atarisiswe kwemakore maviri as an American banker. Saka munhu une zvinhu zvake, une chikoro chake, une rekodhi yake zvaakamboita, munhu wakachena pamabasa aanoita, nokuti uchange achishanda kune zvemari mumabhanga. Saka ndo zvinhu zvavanotarisa izvozvo kuvana vari kukura. Tinechida kuti vadzidze kuna vafuresa kuti aiwa, kuti uzosvikawo kumusoro uku unofanira kunge uchikudza dzidzo yako, woshandavo zvinoratidza kuti apa pashandwa apa, pamwe nokudii nokunge uchibetserawo vamwe vanhu vachazokubetsera kusumuka.
Profesa Masocha, munoona sokuti kudomwa kwavaikwa kwaitwa amai Jane Fraser uku kunoreva chii kune vamwe vanhu?
Kunoreva kuti zvinhu zvinogona kuitika, kuti unogona kutanga uri wapasi pasi, asi mashandiro ako, fundo yako zvinogonawo kusvitsawo kumusoro uko kwawaisingoona kana kuti kwawaisingonzwa kuti kuna vana vavamwe. Saka zvinofanira kuti vechidiki kana vechikuru chaivo chaivo vanofanira kuona kuti izvi zvinoitwa, izvi ngazvitipe manyau namanyukunyuku okushanda nesimba pane chipi zvacho chatiri kuita.